vamwe vanobata mabasa emaoko nhasi vaenderera mberi nemabasa avo zvisinei nezororo iri. Vataura izviri mumwoyo vati nyaya yekutsvaka chauviri ndiyo yapa kuti vaite basa ravo semazuva ose.
Upenyu muzimbabwe huchiri hwakaoma zvina zvisati zvanyorova, saka totoshanda nehoridhe nekuti ukashaya kuone dhora pazuva haugoni kuti uzodzokerai kuita mabasa emaoko yamangwana. Saka unototsvaka mari zuva rimwe narimwe parinongotopfuura, unofanira kuti unga une mari. Saka ndozvinoita kuti tishande nezororo, usava nezororo.
Kunyange hazvo vauya kubasa vazviri mumwe vati zuva reunit day vanorikoshesa zvikuru sezvo richivayeuchidza kubatana kwemarudzi pamwe nekuva mucherechedzo werunyararo munyika.
Hungu mundangariro tonga tichirifunga kuti izuva rakanaka kubatana kwemarudzi kuti vasarwawa uine hungu chete pamwe chete. Saka tonga tingorirangarira kuti tizoite zvekusaenda kumabasa izvi tichirangarire zuva iroro hazvigoni nekuda kwesituesheni yemuzimbabwe izvi.
Mumwe mugari wemuHarare vaEdwin Mwase vatsigirawo mashoko aya vachiti nekuda kwokuti vanotya zvavanokohwa chete vanga vasingagoni kugara kumba sezvo vachitsvaga mari. VaMwase vati zviri nyore kune vari pamabasa chaiwo kuti vaende kusororo nekuti vanozongowana mari yavo. VaMwase vati wozwa ranhasi harina zvarinoreva kwavari sezvo kubatana kunotaurwa vasingakuoni.
Isu tiri vanhu vanoita mabasa amaoko, zvino tichiita mabasa amaoko kudai tikada kumira zvinhu zvose zvinobva zvamira, zvisinei nokuti hurumende yedu inowani yava munangagwa yakatikoromisa mabasa. Tarisa nyaya yamabasa asi chiedza chaizvo tione kuti pane zviri kuitwa kuti tione kuti mabasa aari kugadzirwa atizvioni. Saka isu tiri vanhu vanongoramba vachiita mabasa amaoko, zvino basa ramaoko haridi seholiday. Haritombodi nokuti kumira kwako kumira kweincome. Panodzoka vanhu kubva kumaholiday kunana January vananenge vasina mari, saka pane zvikoro zvichida kubhadharwa marendi anenge achidiwa tinorozva kumarotation uku vanhu vanenge vachida mari dzavo.
Chipangamazano chemutungamiriri wenyika vaChristopher Mutsvangwa vati zuva reunity rakakosha zvikuru. VaMutsvangwa vati zvakaitika munyika pakubvisa hurumende yavaMugabe zvinoratidza kubatana kukuru, vakati shuviro yavo ndeyekuti kubatana uku kuenderere mberi. VaMutsvangwa vatiwo kubatana kuvanhu veZimbabwe kunounza budiriro.
Tinoratidza kuti unity yedu iri kufambira pamberi vanhu vemuZimbabwe. Tiri kubatana, tinoda kuti tivake nyika ine vanhu vakangwara sezvatiri, ine upfumi hwakangwarira sezvatiri, ine ushamwari hwese nemunhu wese panyika pano. Hatidi mhandu, tinongoda shamwari chete kuti tigovaka nyika inopundutsa munhu muZimbabwe, tiite imwe nyika yemuAfrica isina vana akamboona. Ndozvatoda kuratidza Africa kuti we can build a united, solid and prosperous Zimbabwe.
Chibvumirano cheunity day chakakwanisa kupedza kusagadzikana kwakanga kwapinda munyika kubva panguva yekuwana kuzvitonga kusere. Chibvumirano ichi chakaita kuti pave nehurumende yemushandira pamwe pakati pebato reZANU-PF yavaRobert Mugabe neTF SAPU yaitungamirirwa nevakazove mutevedzeri wemutungamiriri wenyika Mushikakabu Joshua Nkomo. Asi chibvumirano ichi hachisisina kunyatsosimba sezvo dzimwe nhengo dzeSAPU dzakadai savadhumiso dhavengwa vakabuda mubato reZANU-PF. Vamwewo vatiwo kukosha kwezuva iri kuchaonekwawo pachasarudzwa vatevedzeri vemutungamiriri wenyika navaEmerson Mnangagwa sezvo mumwe wavachipanywa kubva kuPF SAPU. Nhasi hapana kuungana kwaitwa zviri pamutemo kucherechedza zuva iri muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.